Vachitaura nevatorevena vekustate house mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vati vaona zvakakodzera kutora matano aya nekuti nyika inogona kuwirwa nedambudziko recoronavirus sezvo ratove munyika dzakavakidzana nayo dzakaita sesouth africa vati kutara coronavirus sedambudziko renyika yese kunoita kuti nyika ikwanise kuunganidza mari nezvimwe zvinodiwa kurwisana nechirwere ichi vati urongwa uhu huchange huchitungamirwa nebazi rezveutano vamunangagwa vati zvipatara zvese munyika zvave kutarisirwa kugara zvakagadzirira kuongorora pamwe nekurapa chirwere ichi vatiwo hurumende iri kugadzira nzvimbo dzakawanda dzekuchengetera vanhu vanofungidzwa kuti vane utachiwana hwecoronavirus vamunangagwa vati vese vari kuronga kuenda kunze kwenyika dzine chirwere ichi vanofanira kumbomira nzendo dzavo kudzamara zvinhu zvadzikama vatiwo hurumende yambomisa zvirongwa zvinounganidza vanhu zvakawanda zvakaita seZimbabwe International Trade Fair nemhemberero dzekucherechedza zuva rekuwana kuzvitonga idzo dzange dzichifanirwa kuitwa mwedzi unouya.
In that respect, government has postponed the Zimbabwe International Trade Fair.
Tambomisa Zimbabwe International Trade Fair pamwe nemhemberero dzeIndependence kudzamara tambudziko recoronavirus rapera.
Vamunangagwa vati hurumende ichazoongorora danho iri mukati memazuva makumi matanhatu ari kutevera. Panyaya yezvikoro vamunangagwa vati sezvo pasina kana mumwe chete abatwa nechirwere ichi zvikoro zvicharamba zvakavhurwa sezvo zvave pedyo nekuvhara, asi vakati hurumende ichaongorora danho iri kana pane zvinenge zvaitika.
In view of the fact that schools are only 2 weeks away from end of the first term,
nekuda kwekuti zvikoro zvasara nemasondo maviri chete kuti zvivhare zvicharamba zvakavhura, asi zuva rekuti zvikoro zvichavhurwa rini patemu yechipiri richaziviswa nekufamba kwenguva.
Vatiwo mahofisi ese hurumende anofanira kutanga kuongorora vanhu vanofungidzirwa kuti vane utachiwana hwecoronavirus.
In the same spirit, government encourages businesses and other establishments to do the same.
Hurumende inotarisira kuti vemabhizimusi vachaitawo zvese zvinodiwa kudzivirira kuparira kweutachiwana uhu pamwe nekuti vanhu vagare pakachena sezvo izvi zvakakosha pakuzvidzivirira.
Vati kunyange vatora matano aya nzvimbo dzese dzekupinda nadzo munyika dzicharamba dzakavhurwa, asi vakati vachasimbaradza nzira dzekuongorora vanhu vanobva kune dzimwe nyika zvikuru sei kunyika dzine utachiwana uhu. Vati vanhu vanofanira kuchinja maitiro nekuregedza kuita zvimwe zvinhu senzira yekuzvidzivirira kubva kucoronavirus. Vatiwo kunyange hazvo pasina ati abatwa nechirwere ichi chave kutokanganisa nyaya dzeupfumi munyika zvekuti nyika inogona kutadza kubata zviga zvayo zvevision 2030. Munyori anoona nezveutano mubato guru rinopikisa remdc Dr. Henry Madzorera vati zvaitwa nhasi ndizvo chaizvo zvinofanira kuitwa nemutungamiri wenyika, asi vakati dai vatanga nekukumbira regerero kuvanhu vakatukwa negurukota ravo amai Opa Muchinguri svondo rapfuura pamusoro pecoronavirus. Dr. Madzurira vatiwo zvakakosha kuderedza uwandu hwevanhu vanoungana vachiti izvi zvinobatsira kudzivirira coronavirus.
Chimwe chete chatatikumbira vari purezidendi vanatsa kutsanangura ndepavataura kuti all hospitals and clinics put on high alert. Toda kuziva kuti zvinoreva here kuti mahospitari nemaclinic achapiwa mari zvekuti vaite basa ravanofanira kuita? Achapiwa here zvikwanisiro zvakafanana nepersonal protective equipment, zvakafanana nemishonga, zvakafanana nekuti vo vasevenzi vacho vadzidziswe kuti vanoita sei kana vanhu vanosuspectwa kuva necoronavirus vauya? Vasevenzi vachapiwa maincentive here okuti vauye kubasa? Nekuti basa ravo tinova kuti basa rine njodzi huru, vanogona kubatawo zvirwere, saka vanofanira kupiwa hatingati izvo maincentive zvokuvakurudzira, zvokuvakuchidzira kuti varambe vachiita basa ravo.
Chirwere checoronavirus chauraya vanhu vanodarika zviuru zvinomwe nekubata vanhu vanodarika zviuru zana nemakumi masere pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.